manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 21/2024 Magaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi voronga kuratidzira kutanga mangwana nenyaya dzemari dzemihoro.
Vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana COVID vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba.
Hurumende yoronga kuparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera.
Vakomana veNamibia vakasangutya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera semutambo uyu ndinoti unopera uri mangani.
Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Ii ndiyo mimwe msore nao zedu dzanasi zichuwa kwa muri chivakuno ku Studio 7 iri mu Washington DC Mumwe mbatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi we Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nengo dzavo kutanga mangwana dzinenge dzisingaende kumabasa sezvo dzisina zvikwanisiro nekuda kwekudhura kwezvinhu zvichitevera mitero yakaiswa mubudget negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube inonzi nevakawanda yavikupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Varairidzi vakaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvevashandi svondo rapera asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwekuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Muguze ya nyaya iyi tabata mtungamiri we FOZEU Muzvare Tafadzwa munoda wafa.
Tichiri kuendera mberi kubva patakanyora tsamba yedu kuhurumende kupublic service hatisati tawana mhinduro kusvika close of business nefriday saka izvi zvinokonzera kuti isusu tiendere mberi chiri kuitika ndechekuti varairidzi vauya kuwikendi especially varairidzi vekumamisha vauya vachiwana mabhalansi hapana chekudya hapana marenti haana kubhadharwa makidzi avanga vakavindisa kumahedmaster ezvikoro zvevana vavo haana kubhadharwa saka zvinongokonzera kuti tiindire mberi nekuti titarise kuti mari yatahora haina kukwana.
Zvii chaizvo zvamuri kuda zvinoita kuti mukwanise kushanda pasina matambudziko amuri kusangana nawo?
Before October 2017 taihora 540. Tinoappreciata kuti 540 yatoirodziwa sefozeu tinoti jehurumende yatipa 1200 considering nemateks auya into salary mateks aitiwa mumateks saka zvinhu zvatinotenga nezvimwe zvese zvawedzera mitengo nenyaya yeteks iyi yauya.
Sikava Mutuli Ncube vari kuti ivo mari yakabviswa kucovid allowance ichinzi yakuenda kumihoro yevashandi kana kuti masalaries enyu iri kureva kuti mawedzerwa mari?
Technically nekuti gore rose rapera iri murairidzi anga achihora a basic salary of 195,000 kana chichiya which ungava mari muma United States dollars ilita tikeni dollars ndo yanga inzana saka apa kwango chinzwawo zvicha because ine yanga ina US dollars yanga iri record halawe technically ungati chawedzerwa mari asi tichiri pasi izviri pepoverty dataline izviri pasi pemari yataihora ini muna 2017 and public service exchange chaiyo inoti hurumende haina mvumo yekudzisa mari yemuhoro pasina chibvumira.
Mutungamiri wesangano reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa vachitaura vari parunare kuNtabaziduna kuUmguza. Imwe nyanzvi nyadze zveutano irikurudzira vanhu kuti vadonedzerwe nomba yekolera muchirongwa chiri kunzi nehurumende chichaparurwa musi wa 13 kukadzi kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya dzakaita seHarare, Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland West uyewo nekumashonaland Central. Hurumende inoti yakapiwa nomba dzinodarika mamiriyoni maviri nesangano reWorld Health Organization. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Tinoona chiitiko ichi chiri danho rakanaka chose nokuti sezvatinotaura nezveutano prevention is better than cure. Saka kuva nenhomba yekorera ichibayiwa kuvanhu vakawanda zvichadzivirira parara kwekorera in the long term. Asi in the short term we still have to prevent further spreading yekorera through provision yewater iri clean uyezve kuti vaya vanenge vane chirwere vakurumidze kurapwa.
Nhomba idzi dzinonyatsoshanda here vanhu vakadzibayiwa nekuti takamboona kapaye nhomba yecovid mazuva ekutanga zvainetsa kuti vanhu vanyatsonzwisiwo zvinenge zvichifamba sei vamwe vachitofunga kuti ukabayiwa unotofa.
Awa nhomba ndo chaita kuti zvirwere zvakati wandei zvipere zvinosanganisira even dambudziko recovid-19 ranga rapararira pasi pese richipo haro asi vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana covid zvava vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba kwozoita zvimwe zvirwere zvakaita sana polio vana mheta makumbo chaita kuti zvirwere zvisaramba zvichipararira pasi rese inyaya yenhomba. Saka nhomba yekorera of course it's not always 100% effective but it's better than no vaccination at all.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Chatingakurudzira blessing ndechekuti vanhu vaite utsanana ndochokutanga chacho kuti kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti kolera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuitira kuti kolera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kumbonaya kwaita mvura munzvimbo dzakawanda kwabatsira zvikuru kune mbeu nezvirimwa zvange zvotsva nezuva. Asi varikurudzira kuti varimi vaise fotereza yeyuria kune nzvimbo dzine mvura yakawandisa sezvo isingakurumidze kuyeredzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Muminda tomatiri chokwadi mvura yakanonoka kutuka tange tabatikana zvakanyanya sevarimi nekuti ndokubasa kwenyu asi vazoturiko yakanyanya zvakanakawo hamirire zvinhu muminda kune vakawanikwa vadyara vaikaturukaika zvakamera zvakanakanaka vamwewo vakakumbisa kudyara dzikombeva zvinozomera ndotizvichitatekuve mbeu yakazotsva nezora rakanyanya riye asi nekuramba zina yako yaita kusvika pari nhasi mune mbeu dzakanaka dzakawanda dzaakuradzika zvakanaka kutaseri mbeuti dai ikaramba ichingonaya nekuti kudyara kwacho kumwe kwacho takanonoka vamwe vachine shungu dzokudyara asi pari zvino zvitaidzwa zviri nani
asi vanhu vanofanira kunge vachidyara here kusvika pari zvino kana kuti nguva yacho yapfuura
kazhinji nguva yapfuura nguva yekudyara ishungu zvadzo vanhu vanobva vaine shungu nekuti kana anga asina kupedza paakatarisira anova madyara asi nguva yekudyara tikakati pajanuary kazhinji kuti nguva yapfuura asi kune vane shungu manje asi manje anikaregere maybe angati magara akazvironga vari kunzi kana wapfuwa kuzvipira tsvaga mbeu dzinokurungudza chaizvo kusvika asi kwako kuti haisiri nguva chai chaiyo kudyara izvi
asi pane zvamuri kuona pane ichingabuda here muminda umu varimi vangakwanise kunhonga nhonga here kana kuti zvinenge zvakaoma chaizvo mwaka uno
ya mwaka wakaoma wakaomeswa sezvakataura pakutanga paya kuti wakanonokesa unonokesa kuzvipisa zvakanyanya asi nezvandiri kuonawo ikaramba ichinaya ikatsiva kunonoka kwayo nokuenderera mberi kusvika ikapedza mwedzi unouya uyu ikapinda kusvikana pakati pemwedzi uyo wamachi uyu tinonhonga
tombotarisawo iko kuwandisa kwemvura yacho iri kunaya hakukanganisi here vanenge vadira fertilizer vaya
ya mvura ikawandisa muzvudete shuwa fertilizer inokanganisika inoendeswa pasi yatoti muchirungu lichini ndosaka varimi vane mvura yakadaro vachikurudzirwa kuti kana mvura yakawandisa ndida kuita top dressing ishandisa yuriya yuriya haizoendeswa pasi zvakanyanya asi zvo zvakadaro mvura haisati yasvika nzvimbo dzese kuti yanyanyisa kuti yakawanda zvayo pane yakawanda yakanaya zvakanyanyisa chamubuda muchristmas umu yakatadza nzizi nemadhamu tabuda imomo haina kunyanyisa kunyanya yekunaya zviri nani
vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti zvizvarwa zvemupalestine zvapa muhondo neIsrael zvasvika pazviuru 25,000 kana kuti 25,000. Bazi iri rinotiwo varwi veHamas 102 vaurayiwa muhondo iyi. Asi pane vose vafa ava bazi iri rinoti zvikamu 90 kubva muzana kana kuti 70% vana nemadzimai. Muzuva radarika chete vanhu 90 nevasere vanonzi vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain vaGrant Shapps vanoti havasi kufara nezviri kutaurwa nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu zvekuti havadi kuti Palestine ive nyika yakasununguka asi vachiti inofanira kunge iri pasi peIsrael nguva dzose. VaNetanyahu vanoti havatambire kurudziro iri kubvawo kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yekuti Palestine ive yakasununguka vachingoti inofanira kunge ichionekwa iri pasi peIsrael sezviri kuitika pari zvino. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vanoti havasi kuzobvuma kuti nyika yeSomalia ityisidzirwe nedzimwe nyika. Izvi zvinotevera mashoko eEthiopia ekuti inocherechedza dunhu reSomaliland iro riri kuti rinoda kuzvipatsanura kubva kuSomalia kuti rive nyika yakazvimirira. Iko Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Ben Jamin Ncube. Avo vakatanga chipatara chemens health clinic Zimbabwe ngati nzwei vachitsanangura
chipatara chedu chipatara chevarume chete chiri kuti vanhu vanorapwa kunoku vanhu rume nevakomana tinoti mateenagers and chese chanesa pamunhu rume anokwanisa kuwana rubatsiro kuchipatara chedu asi kunyanya masexual and reproductive health issues tingangoti madambudziko anoenderana nemishepa bonde izvi zvinhu zvinenge ana erectile dysfunction, premature ejaculation nana loss of sex. Asi zvichifurikidza chero chanoita pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro.
Chii chakakupa pfungwa dzekuti unge uchitanga klinika yakadai?
Nenguva iyoyo baba vangu vanga vasikunzwa mushe zvekare and mukuedza kuvawanira kuti vawane rubatsiro ndopandisacherechedza kuti muno muZimbabwe tati tava nayo mens clinic inova ndiyo kliniki yevarume chete. Kune dzimwe nyika senge anasouth africa yakabvira kare iriko asi muno muZimbabwe manga musina. Saka ndozvakandiita kuti ndifunge kuti ko chii chinondipatisa inini kuti ndifambire nyaya dzacho tione tichinge tiinayowo muno muZimbabwe mens clinic.
Mavhura chipatara ichi ndeapi matambudziko amakasangana nawo kana kuti amuri kuramba muchisangana nawo pakubatsira varume ava?
Ndakatanga chipatara ndiri mudiki zvisingaite and ndandisina ruzivo handisi chiremba and ndandisina ruzivo mefield yehealthcare. Saka kazhinji kachona mukuedza kutsvaga vanhu vekushandidzana navo vaindibatsira kuti tikwanisa kuvhura chipatara ichi zvainetsa nekuti vazhinji vaingonditarisira pasi vachiti takangorooka mukomana akana zvakanoziva. Saka zvaindinetsa nyange nanhasi kazhinji kachona mune zvimwe zvandinenge ndichida kuita ndinosangana nemadambudziko anenge wari dambudziko rechituo pachirungu vanomati mapoor reproductive behaviors chekuti kazhinji kacho vanhurume kana tichinge tarwara kana kuti tisiri kunzwa mushe tinowanzoda kushingirira kushingirira kusvikira tapora kana kuti kushingirira kusvika zvatozonyanyisisa and naizvozvo zvokunyange kliniki yavapo zvanga zvikunetsa kuti varume vakwanise kuuya kuzowana rubatsiro.
Pane kuchinja kwaitika kubva pamakatanga klinika kusvika pari zvino unoratidza kuti varume vanenge vava kugamuchira nyaya yekuti kana vakarwara vamanye kunobatsira?
Misiyano iripo, iripo misiyano zvakanyanya. Ndinokwanisa kungopawo mienzaniso miviri. Wekutanga ndewekuti pafirst 3 months patikavhura chipatara hakuna kana munhu wana akauya. By the time pachisvika 6 months ndepakada kutocelebrate wakuti atakwanisa kubatsira varume 100. Asi December 2024 muna February chipatara chinenge chakukwanisa icho 6 years and ndakamira sanhasi takwanisa kubatsira varume vanopfuura 13,000.
Kuona manominetwa pa 40 under 40 Africa muri kunzwa sei nenomination iyi?
Nomination inondivhundutsa nekuti kana ndakatarisa kunyange vamwe vanhu vandisanominetwa navo vanhu vari kuita basa rihombe and vazhinji vachona ndana chiremba asi iniwo zvangu ndangoiswawo ipapo zvikanzi aiwa naiwo basa rake rakakosha. Saka zvinondivhundutsa nekuti ndandisina kunge ndakatarisira kuti basa rangu rakakosha zvokudaro. Kunyange zvichivhundutsa zvinhu zvinondifadzawo zvekare nekuti ndinonzwa kusimudzirwa kuti kureva kuti basa randichiita basawo rakakosha.
Mashoko amungada kupa kune vamwe vechidiki ndeapi?
Ndingangoti kune vese vechidiki kunyanya vanenge vaine zvavari kuda kuita muupenyu ndinovakurudzira kuti vangoshingirira. Kazhinji kacho kana une zvauri kuda zvinenge zvisiri kunzwisiswa nevanhu vazhinji pamupachona unengosina kana maqualifications anodikanwa kana ruzivo rwakakwana asi iwewe mwana mako kana kuona kuti zvinobuda and iine shungu chinoramba wakadzvanya.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Ben Jermaine Ncube avo vakatanga chipatara chevanhurume cheMen's Health Clinic Zimbabwe. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yes, Simba Rangu, Simba Rangu, Yes, Simba Rangu, Munodi Papila.
Manero akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande nechirongwa chenyu chezvechitendero. Nhasi ngatinzwei manzwisisiro anoita vamwe pamusoro penyaya yemasvondo maviri apfuura pamusoro pemubvunzo wekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdhamu naEvha vakabvepi. Ngatitange nekunzwa kubva kuna My Faith vari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Magadini kumutukoma Tanonoka Wande pa Studio 7. Ndati ndibatsirewo kupindura mukoma avo vazvanzi avo vanovhunza nezvekusikwa kwaAdhamu. Bhaibheri richiti Adhamu paakasikwa naMwari wakazova nomukadzi wake Evha ndokuzosvara vana vavo vaviri vakomana, umwe ndokuzouraya umwe. Uyu wakauraya umwe achibva azongofamba achienda. Asi paakaenda ikoko Bhaibheri rinoti hanzi wakazosvika kunyika yenodhi ndokusvika oroora mukadzi. Mubvunzo wamukoma unoti ikoko wakwakanga kuine vamwe vanhu here sezvinotaura Bhaibheri, nokuti Bhaibheri rakatiudza kuti kwakangosvika vanhu ava vaviri vokutanga nokuzvara vana vavo. Saka vanhu ava vakanga vakazobvepi. Regai njiti ndishandure mufunzo uyu, asi ndichaushandura muchidimbu. Ndokuzokumbira kuti ivo mukoma Tanonoka Wande vatitsvagirevo shefi kana kuti pasta vechimoslem vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Zvandicharondedzera muchidimbu ndezvokudai, Mwari pavakasika Adhamu vakazomusikira mukadzi wake Evha ndokutadza kwavakatadza kuparadhiso kuvaka mugadheni mavakanga vari. Vachibva vadzingwa ndokuiswa pano panyika, vaiswa pano panyika Mwari ndokuvatanga kuvaropafadza nevana. Mukuropafadza kwavakanga vachiitwa nevana, Mwari wakanga achivapa matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Ndoo muzvariro wakanga uchiita Adhamu naEvha. Mashoko awandinotaura anowanikwa muQuran, bhuku iroro mukoma ndaikumbira kuti vagozoriverenga. Saka Mwari vadero vachipa vana ava Adhamu matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Vaizoti kana vakura Mwari waizopa Adhamu mutemo kuti pamatwinzi awa zvapa zvabva mukomana nomusikana, ivavo vazvabva vari vaviri havagwanina, havakwanisi kuti varoorane, vaizoswaipana kuti umwe wotora uwe wazvanziwo umwe, uyu wotora azvanziwo umwe. Ndoo maitikira zvakanga zvichiita, ndoo mamirira zvakaita. Kuti muwane zvizhinji vahazvanzi vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Kurani. Kurani ishoko raMwari, zvinowanikwa muKurani. Takazvivanzigwa muBhaibheri. MuBhaibheri hamuna nhoroondo, asi mukaenda kuKurani munoshandiswa namaMuslim munowana nhoroondo yose, mibvunzo yose yamunayo yakazara mumusoro munoiwana muKurani.
Tinotenda zvikuru amai Faith. Ngatichinzwai kubva kune umwe zvemutereri wedu asina kutipa zita rake.
Ndatiregai nditsanangurewo pano nemanzwisiro andinozviita maringe nezvinotaurwa neshoko raMwari. Tikatarisa mukati meBhaibheri, Mwari achisika Adhamu naEvha. Asika Adhamu naEvha panotaurwa pamusoro pevana vake vaviri vekutanga. Kuti mukadzidza, mukarama muri kudzidza mukati meBhaibheri, muchaona kuti vana vasikana mukati meBhaibheri kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari, paiverengwa vanhu varume. kana zvainzi paine vakadzi 50 paine varume 50 vanhu vese vari 100 muchaona kuti Bhaibheri rinotaura kuti panga paine vanhu 50 instead yekuti 100 chikonzero vakadzi vakanga vasingaverengwa. Saka mukadzidza pamusoro penyaya iyo muchaona kuti Adhamu haana kuzvara vana vaviri vakomana vachete, akatenge aitori nevana vasikanawo zvekare. Asi nenyaya yekuti vana vasikana vakanga vasingataurwe nezvavo kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari, nhamba yaiitwa kana masensus aiitwa mukati meBhaibheri paiverengwa vanhu varume chete. Zvino nyaya iripo panapa ndeyekuti Kaini paakauraya munin'ina wake Abel, akadzingwa akaenda kunyika kainotaurwa chinzi akaenda kunyika yeNodhi. Mukati meBhaibheri hapana chakavanzika chekuti titi zvinokoneka kuti zvitadze kunzwisisika. Zvinhu zvinotaurika, zvinhu zvinonzwisisika, zvinhu zviri pachena. Achibvunza pamusoro penyaya yekuti ko zvakambofamba sei nyika yeNodhi kwakune vamwe vanhu here? Ehe. Saka ndo matsananguriro andaita pamusoro penyaya yenzvimbo yainzi Nodhi. Asi Bhaibheri rinoti kuve Nodhi zvichireva izvo kuti kudzungaira. Saka Kaini akanga ava mudzungairi. Tatenda.
Tinotenda zvikuru vateereri. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Tichaenderera mberi nenyaya iyi svondo rinouya. Ndiri kuVoice of America Studio 7 muWashington DC. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosanga zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, pamutambo watambwa masikati ano Morocco yaita mangange 1-1 neDRC. Pamutambo uriko iko zvino Tanzania yakarwa Zambia 1-0. Kuti tize nezviri kuitika kumakwikwi aya, tabata muongorori wemitambo Mo Moyo.
Tichitarisa zviri papepa chaizvo takatarisa vatambi, Morocco inoratidza kuti itimu yakati rongekei, uyezve tichitarisa kutamba kwayakaita mutambo wayo wekutanga, mutambo uyu tachitarisa kuti Morocco yaifanira kukunda DRC. Asi kana waona mutambo weBlessing waona kuti vakomana veDRC vanga vakaronga zvakanaka, kunyanyanyanya panhau yekudefend apa. Vakwanisa kuti pese pavanga vachishaya pavanenge vasina bhora vanga vachibva vese vanga vachidefend, kureva kuti vanga vakarirongera game iri, zvinova zvaita kuti Morocco itamburai nebhora irori. Asi ndinoti zvangu nematambiro aita DRC vanodeserva kubuda ne 1 point yavabuda naye.
Mo, unoona sei mutambo uri kutambwa iko zvino izvi pakati peZambia neTanzania? Ndiye chipi chikwata chingakunde panozopera mutambo?
Vakomana veZambia ndiona vanofanira kubudirira. Pamutambo wavakatamba pekutanga paya ndakaona kunge vaitamba zvakanaka chaizvo. Dai vakangoti kwanisei kupedzisa machanza avaiwana vangadai vakakurira. Uyezve mukatarisa palogu, Zambia iko zvino iri iri panhamba 3. Zvinoreva izvo kuti mutambo uyu wakakoshesesa kwavari, nekuti vakasawana mapoints akakwana pamutambo uyu. Pagame rekupedzisira rinogona kuzonetsa kuti vakwanise kukunda, nekuti grupu ravo riri very close, riri very tight. Nekuti timu iri pamusoro yengu rine 4 points, ivo vane 1 point, vakatowina nhasi. Vatoendawo futi pa 4 points vavo vatowo pamusoro pelogo. Tanzaniawo kana makazvitarisa inenge ingoriwo nepfungwa idzodzo dzekuti nhasi ndiro bhora ratinofanira kuhwina.
Ngatitarisei mutambo wekupedzisira uchatambwa nhasi unenge uripo pakati peSouth Africa neNamibia.
Vakomana veNamibia vakasangotya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare, asi ukandibvunza Blessing kuti unopera sei mutambo uyu, ndinoti unopera uri mangange.
Muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo aimbotambira Baimo neCapes United. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tikusiyei mumaoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.